Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu gunyana 15, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kwava nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa chekunyoresa kuvhota pachishandiswa michina yechizvino zvine biometric voter registration chokonzera mutauro munyika.
Munhu asina tsitsi nekutambudzika kwatiri kuitika muno munyika. Vanhu vari kushupika, vanhu havana chekudya, vanhu vari kurarama kiwi mabhengi. Saka zvinhu zvinonyadzisa kutakura nemuzukuru kuenda kuAmerica. Iyo hurumende yeAmerica tinotoshamisika nekukashika manza kuti dai isina kuburitsa mavhiza ekuti vaende kuAmerica ikoko.
Rwendo rwemutungamiri wenyika kumusangano weUnited Nations General Assembly rworwadza vakawanda munyika. Dynamos yosangana neCapes United mumutambo uri kutarisiwa newakawanda nemusi wesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro weZimbabwe wesangano rinotungamira nyaya dzesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC Amai Rita Makarau vanoti vanhu vachatanga kunyoresa kuvhota kuti vave pagwaro idzva rinoshandisa michina yechizvino zvino kana kuti biometric voter register nemusi wemuvhuro. Asi musi uyu dare repamusoro reHigh Court rinenge richizivawo nyaya yekuti zviri kuitwa neZEC zviri pamutemo here kana kuti kwete. Bato rinopikisa reMDCT rakaendesa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, mutevedzeri wavo vanove zvakare gurukota rezvemitemo vaEmerson Mnangagwa uye ZEC kumatare edzimhosva richiti zvavari kuita munyaya dzesarudzo kusanganisira nyaya yekutanga kunyoresa vavhoti hazvisi pamutemo. Mamwe masangano akaita seZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI aburitsawo mashoko kuvatori venhau nhasi achikurudzira hurumende kuti ivandudze mitemo yesarudzo kuitira kuti nyika iite sarudzo dzakachena. Sangano iri rati nyaya dzekutyora kodzero dzevanhu munguva yesarudzo kusanganisira kuvaita kafira mberi nekuvatyisidzira dzinofanira kumiswa. Mubatanidzwa wemasangano akawanda akazvimirira munyika weCrisis in Zimbabwe Coalition waburitsawo mashoko kuvatori venhau uchiti hausi kufara nezviri kuitwa neZEC, iyo unoti haisi kunyatsoshandawo nemasangano akazvimirira oga muzvirongwa zvayo. Sangano iri ratiwo nenyaya yekushaya dzidziso yakakwana yezvekunyoresa kuvhota, sarudzo idzi dzichangoita sedzimwe dzakaitwa kare dzisina kutambirwa nemapata anopikisa. Mashoko aya anotsinirwawo nemunyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora, ava vanoti nemasikati emusi wemuvhuro dare rinenge richizeya kuti zviri kuitwa neZEC zviri pamutemo here kana kuti kwete. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Tikadaidzwa neHigh Court nhasi tikaudzwa kuti nyaya iyi yakupinda musi wa18 unova musi weMonday nenguva dza2 o'clock ichinzwika naJustice Foroma weHigh Court. Tikuzviona here kuti vari kuda kunonoka kuti vagure nyaya iyi, asi isu hatine tepete. Takamirira musi weMonday iwoyo. Musi weMonday ndohwanzi ndounofanira kutanga chimwe chireeshen chawanga vachitaura chenhema ichi, asi kune zvizhinji zvataona zvatabata iko zvino ndezvekuti vanhu veZEC ivava vari kushandisa maboda gezi kana kuti mayouth officer kuva vanhu vakodzidzira meshini yemabiometric kuti vagovhotesa vanhu. Tinopokana nazvo, tinorambirana nazvo izvozvo, nokuti mayouth officers vanhu vebato 1. Saka isu tinoda macivil servants asina bato raakarerekera. tirikuda vanhu vari neutral tuda vanhu vasingapiki dzikodzero dzevanhu
saka mataura here nezeki nezvechichemo ichi
hongu ndatonyora tsamba kutaura kwandiri kuita iko zvino taenda kuzeki kuti isu tiri kunyunyuta hatisi kubvumirana nenyaya yekuti vashandise mayouth officers dambudziko remayouth officers riko kuzvishavane pari zvino kune mayouth officers ari kutrenwa muzvishavane anenge anotozikana nevanhu zvishavane ngezi nemutauni muya vari kushandisa mayouth officers saka tatopiwa information iyoyo uyezve tiri kuiprocessa information iyoyo
ko kutanga kunyoresa kwemvuro uko muri kuti kudiwo kuvatsigiri venyu
chokutanga ndechekuti pakauya vanhu vanenge vachiregista vanhu vanhu vedu ngavaende kunoregista kuvhota unoenda nechitupa chako netsamba inoratidza kuti unogara kupi tsamba iyoyo inogona kunge iri tsamba yasabhuku kana kuti tsamba yakansela kana tsamba yaunonyora iwe pachako yodhindwa nacommissioner of oats saka unoenda netsamba iyoyo kana ipo pazeki pacho woti ndine tsamba yangu inoti affidavit wofira tsamba yefomu iroro rodhindwa woregista kuvhota
munyori mukuru weMDC Tiva Douglas Mwonzora vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 Imwe nyanzvi mune zvematengerwo enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Ruhanya vanoti hapana chakaipa nekusarudzwa kwekomiti yebato rezano PF ichatungamira mukutsvagira bato iri rutsigiro pamberi pesarudzo sezvo izvi zvagara zvichiitwa mubato iri makore ose anenge nyika yatarisana nesarudzo. Svondo rapera mutungamiri wezano PF vaRobert Mugabe vanonzi vakadoma vakuru vebato ravo vashanu vanoti mudzimai vavo amai Grace Mugabe, murongi wemisangano yezvematongerwo enyika vaSevia Kasukwere, murongi wemabasa vaIgnatius Chombo, munyori muboka revechidiki vakudzai Chipanga pamwe nemunyori anoona nezvemutemo vaPatrick Chinamasa kuti vatungamire gadziriro resarudzo pamberi pesarudzo dziri kuitwa gore rinouya. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vari kushoropodza danho iri vachiti nhengo idzi pamwe nenhengo dzemakomiti maduku ari pasi peii hombe dzakanyanya kurerekera kuchikwata cheG40 icho chinonzi chiri kupikisana nechinonzi cheLacoste. Dr. Ruhanya vanotiwo kunetsana kuri kuitika mubato rinopikisa reMDCT akofanirwe kuonekwawo sekukundikana kwebato iri kugadzirira sarudzo sezvo mubatanidzwa wakapindwa nebato reMDC weMDC Alliance uri kushanda zvakasimba kugadzirirawo kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo. MDCT mune kunetsana pakati pemutungamiri webato vaMorgan Tsvangirai nemumwe wevatevedzeri vavo muzvare Tokozani Kupe nevamwe avo vari kupokana nedanho rekuumba mubatanidzwa uyu. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Ruhanya pamusoro penyaya iyi.
Aya vanhu ngavasanyanya kutarira nyaya dzefactionalism asi vatarire nhoroondo yekuti zvani painoita maelection vanhu vanokomboza vati vanenge vari muelection committee yavo ndevati mune mutungamiri wevechidiki mune mutungamiri wevakadzi mune mukuru wemabasa kushandiswa kwemabasa muzano secretary for administration mune muna political committee saka vanhu vese vaitwa mukomiti ndo vanofanira kunge vari mukomiti yekurwana maelection asi isisi tatinoziva komiti yoyecivilian nana mai Mugabe nana vakasikuere haisiyo inorana maelection anoita kuti zani aihwine. Komiti inorana maelection anoita kuti zani ihwine is a securocrat committee. Ikomiti ine mauto, ikomiti ine vanhu vakaretire muarmy, ikomiti ine vasori, ikomiti ine mabhurokrat vanhu vanoshanda muhurumende angava mapemanent secretary nevamwana yamusingaudzwi musingabudi mumanyuzipepa inototsvagwa nemi vanoongorora zvenhau kuti muione. Saka komiti iyeyo paichabuda ende ichakuratidza zvinhu zvakamira sei. Iyo komiti yabudiswa ndiyo chayo komiti inofanira kunge ichirwana sarudzo nemuzano kubvira nokubvira.
Asika Dr. Ruhanya, kune vamwe vari kuti komiti iyoyi vazhinji vakarerekera kuchikwata chinonzi G40 chiri kunetsana nechinonzi Lacoste muzano PF.
Komiti haisi kurwana maelections internal emuzano kuti vanoda kusarudzana muzano iri kurwana maelection enyika. Vanhu vese vari muzano ngava kuLacoste ngava kuG40 ngava kupi kana zvimazita zvinopiwa vanhu vomuzano komiti inosevha munhu wese inosevha mutsangano wezano haisezi maindividual. Teita zosika pa kutia kunde impoza makandidati ikitora vanhu mumapata ndopeti vazoipomera mhosva. Asema mirira yakaita zvizvo hatingaipomera mhosva nokuti mapato ezano anorada maelection. Kana ari mafakti enuode zvemafakti asi vanhu havari zvizvipo zvavapuwa nevanhu vezano kuti varane nemapazi avanda anorada ti maelections emuzano kubvira nokubvira.
Totarisawo mapishapisha ari kuitika mubato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai. Munoonawo here vaine kurongeka kwamuri kuona kuri kuitwa muzanup f senzira yekugadzirira sarudzo?
Aiwa, dambudziko rine vanhu vemDC ndekuti vanhu vanoona zvinhu padikidiki vamwe vacho vanoda zvinzvimbo kuti ndinge ndaenda pakati ndinge ndatora vanhu vakati vasingaoni the bigger picture. Asi tinoona sekuti bato ravo rinonzi MDC Alliance rinanavaprofesa vose nenguve rinanavabiti nevamwe vese vane zvavari kuita. Vane makomiti ava vari kuseta ari kurwana sarudzo. Saka ndinoona sekuti mualliance yavo yeinonzi MDC vane basa guru ravari kuita. Vakatoita musangano wetinonzi wati wakati wakukadoma. Musangano iyoyo ndokuteta kuti anenge achirwana maelections ndiani, anenge achiita zvestrategy ndiani, anenge achiita zvekubudiswa kumasoko ndiani, anenge achiita zvemobilization ndiani. Vari kubatana asi vane matambudziko. Sematambudziko anongova nezano, hapana bato risina matambudziko.
Avanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Paisaya Ruhanya vari parunare muHarare neStudio 7. Mukuru webazi reZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company mudunhu reMashonaland West vatichaona chikuvira. Vanoti vakuru vezvematongerwo enyika vari mumapurazi nevamwe vari kushandisa magetsi mumapurazi avo havasi kubhadhara magetsi danho ravanoti rave kukonzera kushayikwa kwemagetsi munyika. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi pamusangano wakokerwa neConsumer Council of Zimbabwe, CCZ, vachikuvira vati vane dambudziko guru zvikuru mumapurazi rekusabhadharwa kwemagetsi uye kubatidzwa kwemagetsi zvisiri pamutemo. Vachikuvira vati izvi zviri kuitwa kazhinji nevakuru vezvematongerwo enyika.
Tinombozama kuti titaure nemastakeholders, asi sometimes zvinobvisira zvapindawo politics kuti mutoro waapa tiri ndewe kuti tive nemhando dzekupa vanhu magetsi zvakachipa zviri afode zvinokwanisika papurasi. Ndo dambudziko rainginewenzesanawo.
Vachitaura pamusangano wanhasi uyo watanga, vanhu vakatsamwa nekuda kwekusagutsikana nemashandiro evashandi vezedtc. Mumwe mugari wemuchinoi, amai tinoida Ishe Gwanzura, vati pane huori hunoitika mubazi iri munyaya dzekuisirwa magetsi sezvo vekumashure vanotanga kuisirwa magetsi kutangira vemberi.
Hapana chikunyanyonidwa pamapozi aripo zvese zviripo. Ndonzibhadhira mari kudiwa $95 yekuti vadi vauye vesesa. Ndinotora nguva yakareba, gore rinopera ndingori pawaiting list. Woenda unobvunza kuzoisa waiting. Wozoona mumwe munhu mumwamunhu aisa magetsi nhasi, aenda kunorejesta nhasi mangwana nemagetsi. Hamutonocherwa mapozi, ini tivangoitirwa chitambo chete kuti magetsi aende kuboyskai. Ipapo munozvifambisa sei vezesa? Ipapo vezesa gadzirisai kati iri kuwanda kuvanhu vemapoovarisa magetsi. Uori uriko.
Amai Gwanzura vati midziyo nedzimba zviri kutsva nekuda kwekuenda nekudzoka kwemagetsi zvisina tsarukano.
Kuona vezesa vachiuya nguva iyoyo tokozonzwa kuti kwatsva, tikada kuona vakatsvirwa vazhinji. Munomutaunhu makatombotsva, kuwhite city kwatogara kwakatsva pamba. Asi vezesa vacho hativaoni, vekanzi kuti vave kuzodzima moto hativaoni. Saka hatizivi kuti vezesa hamuna dzimwe nzira here dzamunokwanisa kushandisa kuti kana panhu pachinge patsva muite fast kusvika panhu pepatsva mukwanise kubatsira vanhu vanenge vari.
Sachigaro weCCZ Muzvari Rosemary Siya Chitema vakurudzira vanhu kuti vazive kuti kana vachida kukwidza nyaya yavo pavanenge vasina kugutsikana vanozvifambisa sei.
Ukaenda uchiziva kutizvo complaint yangu ndeii yakabvira pakati apa ikasvika apo uchikwanisa kunyatsorondedzera kana kutizvo ndakamboona nhingi, nekuti paipai vanhu unonzi wakambotaura nani. Onzi hameno wandakambotaura naye hauchazivi kutizvo kwawataura naye siya wabvunza zita. Saka ukaziva kukomplaina uri kuzvipa tingatichi ama yakanyasokwana kuti ukwanise uchinomira.
Muzvarisi achitema vati musangano wanhasi ndeemimwe yemisangano yavari kuita kuti vanhu vasangane nevanovapa zvinhu zvavanobhadhara mari kana kuti maservices.
Takaona zvakanaka kuti tiite inonzi create a platform inopa nzvimbo yekutizvo maservice providers nevatengi vange vachisangana kuitira kuti pave nekunzwanana kwakawanda, nekuti pakunzwanana paya ndo zvinoita kutizvo maservices ange achifamba zvakanaka.
Muzvarisi achitema vati tarisiro yavo iri pabhiridzva reConsumer Protection Act kuti ripasiswe muparamende sezvo riine simba rekuchengetedza kodzero dzevatengi zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Paramende yeTogo yatanga hurukuro yekuita kuti mutemo unotara makore angaitwa nemutungamiri wenyika muchire memazuva mazhinji, vanhu vachiratidzira vachida kuti mutemo uvandudzwe uye vachida kuti mutungamiri wenyika nemhuri yake vabve pachigaro. Pari zvino mhuri yavanasibe yatonga nyika yeTogo kwemakore makumi mashanu. Vanhu vanopfuura gumi nevasere vakuwadzwa vazhinji vachipiswa zvichitevera kuputika kwaitika muchitima chinotakura vanhu muLondon nhasi mangwanani. Mapurisa ari pakati pekuongorora asi ari kuti izvi zvakonzerwa neavo vanopfurikidza mwero. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vari kusimuka mangwana vachienda kuNew York kuAmerica kumusangano weUnited Nations General Assembly, uko vari kutarisirwa kutaura svondo rinouya. Asi rwendo rwava Mugabe urwu ruri kukonzera mutauro munyika, vanhu vakawanda vachiti vaMugabe vari kushandisa mari yehurumende zvisina musoro panguva iyo nyika iri kutatarika. Vanoziva zviri kuitika vanoti rwendo urwu rutyadya mari inodarika mamiriyoni gumi emadhora. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vanoziva zviri kuitika vanoti vaMugabe vari kuenda kuNew York nevanhu vanodarika makuma nomwe, avo vanosanganisira mudzimai wavo amai Grace Mugabe, vana vavo amai Bona Chikore, Chatunga Bellarmine, Russell Goreraza, mukuwasha wavo Simba Chikore, pamwe nemakurukota nevamwe vakuru vakuru muhurumende. Mamwe makurukota nevamwe vakuru muhurumende vanonzi vatove muNew York kuitira kuti vazotambira vaMugabe pavanosvika panhandare muguta iri nemusi wesvondo. Vanhu vakawanda vataura neStudio 7 vatsanangura vaMugabe semunhu ane humbimbi ndoga uye anoda kuguta iye nemhuri yake nyika yose ichiyaura nenhamo, mumwe anorwira kodzero dzevanhu uye ari mumwe wechidiki. Muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vateri Mutsvanga vati vaMugabe vava kuita nyika sekambani yavo. Vatiwo vana vavaMugabe vaifanirwa kunyimwa magwaro ekupinda muAmerica nekuti havasi kunoita basa rehurumende.
Munhu asina tsitsi nekutambudzika kwatiri kuitika muno munyika, vanhu vari kushupika, vanhu havana chekudya, vanhu vari kurarama kiu mabhengi. Saka zvinhu zvinonyadzisa kutakura nemuzukuru kuenda kuAmerica. Iyo hurumende yeAmerica tinotoshamisika nekukashamadza kuti dai isina kuburitsa mavhiza ekuti vaende kuAmerica ikoko.
Munyori mukuru musangano runomira vadzidzi muzvikoro zvepamusoro vamakomborera haruzivishe vanoti mari iri kutambiswa navaMugabe yaikwanisa kubatsira vadzidzi vakawanda nemari yedzidzo pamwe nekutenga mishonga yemuzvipatara.
Saka zvokuti vaMugabe zvinoratidza kuti havasisinei nesu, havachafanga kunge vari mutungamiriri wenyika inoi. Mutungamiriri wemhuri yavo noda kunga ari mutungamiriri wenyika inoi, vangadei vasina kuno kuwesta mamiriyoni gumi wavo vari kuenda navo kuNew York vachizama kuita zvimwe zvinhu zvokuti tiwanikuti vachisponza education, vachisponza maindastry kuti vasumuke, vachisponza kuti mabhengi awane mari.
Mumwe mugari wemuHarare vaEdgar Gweshe vanotiwo kuita kwavaMugabe kunozvidza nyika uye kunoburitsa makaro ane mhuri yavo panguva iyo nyika yese iri kuchema.
pachashandiswa mari yakawanda zvisingaiti nokwanisa kuti inge ichiita zvimwe zvinhu nekuti mungada kutarisa kuti titarise chaizvo kuti chatunga chaanonoita kumusangano weUnited Nations hapana chaizvo chatingati anofambira ikoko saka yakutonge nyika iri kutongwa zvemumba zvaitaurwa zviya kunzi nyika yakutongerwa mubedroom I think ndo zvataakuona
Mutauri wemaut racial Christian Democrats va Sebastian Mupfumbi vanoti vatungamirira vafanira kuita zvinhu zvakadai zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi
tichizvitarisa pachikristu zvinhu zvisina kururama nokuti nyika pari zvino yakaomerwa tinofanira kunge tiri kutosungirira tushoma twatinatwo kuti zvinhu zvedu zvifambe Asi dai zvichinzi wanga wari kuenda kuholiday zvavo wari palive waikwanisa kuenda nemhuri yavo asi kutakura mhuri tichienda nayo kuofficial duty zvinhu zvisina kururama paizvozvo
vanoongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vatiwo vashamiswa nekuita kwavamugabe vachitiwo bhanga guru rinofanira kutsanangura kuti mari yakawanda kudai yakabvepi iyo nyika isina mari
yakachenjera yekushandisa tingangoti mari dzemataxpayer zvakakosha kuti izive kuti nyika iri kutambudzika nemari iyi mari ichange ichishanda maus dollars uye handifungi kuti chero kuri kunzi dai anga achinzi ndo mabenefits ndo amwa avanofanira kunge vachiwana nekuti dzimari dziri kutoshayikawo nenyika taenda kuda kutozoziziva kuti imari yakabva kupi uye reserve bank yakawana sei mari yakadaro pamwe ndo vanenge vachituma vanhu kunotenga mari kumusika mutema
Mashoko aya atsinirwa navamasimba manyanya avo vakamboshanda mubazi rezvemari vatiwo nemamiriro akaita zvinhu vamugabe vaifanira kuenda nevanhu vashomanana senzira yekuchengetedza mari
vanhu vari kufunga here nemanyaya emararamiro ari kuita vanhu muzimbabwe kaundi vanhu vaakungoteerawo raramo yavo ivo hama dzavo nanatezvara nevazukuru vavo vava vari kutakurana vachiita ndege dzenyika dzotakurwa kuti dziite zvinhu mataxi ana mushika-shika wokuenda kuopfuma vachitsvaga mari dzekundoko vachisenzesa mari yemutero yedemo zvinotonyadzisa
hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburiswa kwemashoko vachris mushowe kuti tinzwe kuti sei vamugabe vari kuita izvi vazhinji vati zviri pachena kuti mhuri yavamugabe inenge ichitenga zvinonaka nekudya mari yevanhu vezimbabwe apo ivo vanenge vari kumusangano weun musangano wepagore weunga unoitwa gore rega rega muna gunyana uye vamugabe nevamwe vavo vakatemerwa zvirango neamerica vanobvumidzwa kuenda musangano uyu asi havabvumirwi kubuda munew york sezvo vachibvumidzwa chete kunge vari munharaunda isingapfuure makiromita makumi mana ndakamirira studio 7 muharare ndini ivan chifera
Hurumende yeUnited States yawedzera mari inopiwa ani zvake ane ruzivo rwekungawanikwa vakuru vakuru vemapoka anopfuuridza mwero. Boko Haram iri kudhura zvivakwa zvehurumende, mahofisi nedzimwe nzvimbo kumaodzanyemba kweNigeria zvichikonzera kurwisanisa vanhu vezvitendero zvakasiyana. Abubakar Shekau, mutungamiri weBoko Haram, boka rinopfuuridza mwero, riri kuda kubvisa hurumende yeNigeria nemasimba kuti pagopinda hurumende yechiMuslim. Kudzidzana kweboka iri nemamwe mabuka anopfuuridza mwero akaita seAl-Qaeda neAl-Shabab kwasimbisa boka iri mukurwisana nehurumende yeNigeria. Shekau, uyo aimbove mutevedzeri wemutungamiri weboka iri, akatora hukuru hweBoko Haram muna chikunguru 2010. Shekau murefu, Tete uye mutema akazvarwa mudunhu reNigeria rinonzi Yobe pakati pa 1965 na 1975. Chirongwa cheRewards for Justice chiri kupa mubayiro wemamiriyoni masere kuna ani zvake angavaudza pavangawana Abubakar Shekau uye vachaita zvese izvi muchinyararire. Kana paine anoziva kuna Shekau ngaaudze embassy yeAmerica iri padhuze navo kana kutumira tsambambozha kuinfo@rewardsforjustice.com. Ichi chiziviso chinobva kuhurumende yeUnited States chamaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Yashika nguva yekuti tichimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 achitiudza zviri kuitika paFacebook.
Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei nasi tangatiri kutarisa kushushikana kurukuita vanhu vakawanda munyika vachinyunyuta nezviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vari kutakura gurususu revanhu kusanganisira mhuri yavo vachienda kumusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitirwa muNew York kuAmerica svondo rinouya.
Ndinonzi Lilian ndiri kuSouth Africa. Inyaya yekuti president vanoenda nevanhu vakawanda vachinoshandisa mari yakawanda kudaro munyika zvinhu zvakadai sikuandoone siri chinhu chitakanaka uye chinhu chine chimiro especially samwe tiri kudiaspora tiri kuno kudiaspora kune zvina kuti tiri kuda kugara kuno kudiaspora but inhau yekuti zvina zvina kumira mushe kuZimbabwe vanofanira kuti vashandise mari iyoyo kuita zvinhu zvine musoro kana mukatarisa maroads kuZimbabwe maaccident hobo ari kuitika kuZimbabwe vanogona kutora mari iyoyo vakagadzisa maroads
mugoma Temba ndinogara kuPeter Maritzburg South Africa inyaya iyi haisiri nyaya yakanaka kuti president vaite zvinhu zvakaita saizvozvo because nyika ine matambudziko akawanda mishonga chii muzvipatara urombo hwenyika vana maschool fees haasi kunyatsokubatira zvokuti iko kukwidza kwauri kuita vanhu vakawanda vachienda kwasiri raiti vanareero inofanirwa kubatsira vamwe vanhu
tinenge tine mumwe wemuno muamerica mukoma Promise Sande vachange vari kukuratidzira kuri kuitwa iko kuNew York regai timbotaura navo tinzwe
urongwa huripo ndehwekuti zvizvarwa zveZimbabwe hatisi kufara nematongerwo ari kuitwa nyika yedu tiri kuratidzira isusuti izvo tekutanga gadzirisai nyika yedu tiri kudawo kuti munyika medu muve nerule of law tiri kuda kuti mahuman rights situations aimprove vanhu vedu vakazvanyirirwa vari kumbunyikidzwa
kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona endai pafacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo chikwata chedynamos chawana mukana wekuenda pamusoro pemakundano ecastle lager premier soccer league kekutanga kubvira makundano yo emwaka uno atanga. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi chiri kuda kungorova Cape United chete mumutambo unodaidzwa kunzi Harare Derby murufaro stadium nesvondo kuti chiende panhongonya pemakundano aya nepoint imwe chete vachisvetuka Chicken Inn FC Platinum idzo dzine mapoints makumi mashanu nerimwe chete. Pari zvino Dynamos ine mapoints makumi mana nemapfumbamwe zvekuti ikaita mangange inoramba iri pachinhano chechitatu chairi pasi pemagamecocks nekugona kunenge kudada nepoint imwe chete. Magamecocks nogona kunenge kudada havana mitambo svondo rino sezvo vePremier Soccer League vari kupa nguva ino kuzvikwata zvine mitambo yeleague yakasaririra neizvo zviri kutamba mitambo yepasi pasi muchibuku Super Cup. Pakapedzisira kusangana Dimbare nemaGreen Machine masvondo matatu apfuura makepekepe akazvambaradzwa 2-0 asi mumwe mutevere mukuru wechikwata ichi vaPeter Mugwagwa avo vanobva mumusha weri mukamukadoma vanoti iko zvino rave janha ravo.
This week to win as this week to watch atitwega kaviri neDynamos azviti tinowatya this week 2-0 or 2-1
asi Dynamos yacho haisi yekudherera sezvo isati yarohwa pamitambo yayo minomwe yapera yakateverana. Kunyange hazvo vakaita mangange neHighlander svondo rapera sachigaro wevatsigiri vechikwata ichi muHarare vaChristopher Mandija vanoti hapana chiri kuvatadzisa kutora mukombe weleague mwaka uno.
Hapana chiri kutadzisa kuti tinge tingatora league because we've got the players, the seasoned players. No, so we have to go for the league.
Zvikwata izvi zviri kupinda munhandare zvisina vamwe vatambi vazvo avo vakarambidzwa kutamba mutambo uyu nevePremier Soccer League nemhaka yemakadhi avo akawandisa. Cape United ichange isina Valentine Musarurwa panguva iyo Dynamos ichange isina Lincoln Zvasiya naChaona Chipunza. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa mutauro uri kubuda pamusoro pechirongwa chekunyoresa vavhoti. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyamina Ntungamiri Nkomo.